nyaya yekolera inyaya inonesa sekuziva kwedu ndofunga vana vemuzimbabwe vaona taunzwisisa chirwere chekorera nokuti chavanetswe nguva yakatirebei chirwere chinofamba nemhaka yekuti chinenge chichisangana nemvura yevanhu yokunwa uyezve ichisangana nechikafu kuti tipedze korera zvinoreva kuti mvura yedu inofanira kunge yakacheneswa uyezve mvura yedu inofanira kunge iripo pese pese panodiwa nemvura yemunhu kuti anwe yakachena vanhu vanofanira kuwana mafasilities okugeza maoko nokugeza chikafu chavo utsanana huchienderera pamberi tichikwidza chikero cheutsanana munyika chirwere chekuti hurumende iri kutadza kuprovhaidha kuvana vezimbabwe mvura yakachena mamwe mafacilities eutsanana akafanana nekubviswa kwetsvina mutaundi ino kana uchifamba vanokuona matutu matutu etsvina panodyira vanhu pane matutu nematutu etsvina yemabhini asingakolektiwe zvese izvozvo ndo zviri kuwedzera kuti korera iwande chandoda kuemfasisa ndechekuti hazvizi zvekuti vana vezimbabwe vanofanira kubvisa maoko kana kuti vanofanira kuona mvura yakacheneswa asi kuti mvura yacho panenge pasina yekugeza mvura yacho yavanopiwa nemunisipariti ndo inenge unotashona hwacho zvimatsime zvavanochera zvimashadowells mavanowana mvura yekunwa muharare imomo zviri kuitwa contaminated zvakare nemapaipi echina saka korera inonetsa kupedza pakadero
saka munhu anganzwe sei kuti afungidzire kuti akubatwa neicho chirwere chekorera ichochi
kana wachero wabatwa nacho yatova too late wotomhanya kunzvimbo yokurapiwa chekutanga ndechekuti chirwere chekorera chinouraya nenyaya yekuti mvura inopera mumuviri ichipedzwa nekuti inenge ichibuda semanyoka saka munhu kana wangoita manyoka wasinganzwisisi kunyanya manyoka anenge achibuda iri mvura mvura watova padanger unofanira kuwanikwa uri kukliniki kwavanokwanisa kuita diagnosis yakanaka yekuti ini korera asi manyoka amazuva ese uyezve kwavanokwanisa kudzorera mvura mumuviri mako kuti iwewe usapere mvura ndokuuraya kunoita korera saka chandonyaya kukurudzira ndechekuti ngatidzivirirei nyange hurumende iri kukonewa kusupply mvura yakachena neutsanana hwakanaka isu sevanhu ngatingoedzaiwo patogona vapo pese kubhoila mvura yedu yatinonwa kushandisa mishonga inoshandiswa mumvura pane machlorine tablets akasiyana siyana anoshandiswa kuchenesa mvura kuuraya korera nomuutachiona unowanikwa mumvura zvese izvozvo tichiita tichimiramirawo panyaya yekuchenesa nharaunda yedu vatinogara tichangomirira mamunisipality nehurumende iri kukundikana i tikadero ndofunga tingadzikise uwandu hwezvirwere zvinotakurwa nemvura zviri kuwanikwa munyika medu
saka zvinoreva kuti kana munhu abatwa nekorera mumhuri tese tinenge taakufanira kuvhenekwa here naana chiremba kana kuti unozongoendawo kukirinika kana waona kuti hausi kunzwa zvakanaka
chakakosha sesa kudzivirira ndo chakanyanyisa kukosha ngatiti mumhuri maitika chirwere chekorera panenge pachitori munongedzero wokuti mumba imomo pane zvimwe zvokudya kana zvokumwa zviri kusangana netsvina kana kuti nemvura isina kuchena saka kana vangoera maita munhu one munharaunda ane korera motobhoila mvura mese muraini imomo motoona kuti mashandisa machlorine tablets akasiyana siyana ariko pamaketi kuchenesa mvura yenyu motoona kuti hamuchadyidyi zvinhu zvisina kubikwa and so forth asi ukazongoonawo wagwetawo manyoka ipo pachitori nemunhu muraini menyu ane korera wotomhanya kui kliniki kunobetserwa.